Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 24 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu ngavarege polisi ita basa rayo. Ndozviya zvamunoona vanhu vanenge vachitema vachiti polisi yawanda pamugwagwa. Asi polisi ikabva ikatadza kuita enforcement, tinenge tava kuchema zvechiti kuiyo mota yapinda sei paroad.
Vanhu gumi nemumwe chete vanofa, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vachikuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechiye The True Apostolic Mission yaita njodzi kukamativi. Politbureau yezano PF inoiti amai Maud Muzenda vaitwe gamba renyika uye vave kutarisira kuradzikwa nemugovera kuHeroes Acre. Mumwe mutori wenhau anorohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Tichakupaiwo zviri kubuda kubva kumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nemumwe chete vashaya, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vakakuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechiye The True Apostolic Mission yaita njodzi kukamativi. Nepfenyuro yeZBC yati mumwe wevanhu vapona mutsaona iyi iyo yaitika mambakwedza nenguva dza 4 AM mushure mekunge mabhureki erori iyi aramba kushanda. Asi vatendi ava vanonzi varamba kuti imire sezvo vanga vachitya kunonoka kuenda kukereke. Vanga vachibva kusiyabuwa Binga vachienda kuHwange. Mukuru wemapurisa kuHwange Superintendent Newton Mutumba vaudza vatori venhau kuti vakuvara vaendeswa kuzvipatara zvakasiyana siyana kusanganisira kukamativi Clinic, Hwange Colliery nekuSt Patrick's. Njodzi iyi iri kuuyawo mushure mekunge vamwe vanhu gumi vafa nemusi wemuvhuro mutsaona yemumugwagwa weHarare Nyamapanda pedyo nemusami Cross Business Center. VaClifford Govo vakafanobata chigaro chemukuru wesangano rinoongorora nezvenjodzi mumigwagwa reTraffic Safety Council vati mapurisa vanofanira kuregwa vachiita basa ravo rekubisa motokari dzisina kunaka mumigwagwa, asi vachitiwo vanhu vanofanirawo kuongorora motokari nemabhazi zvavanokwira. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navagovo.
Pakutanga tinoda kuti tine urombo kune avo vakasvikigwa nehama dzavo papanjodzi yaitika kuHwange. Ukatarisa zvaitika ikokoko, tinenge tichikurudzira vene vemota dzinenge dzizosenga vanhu kuti vaone kuti mota dzavo dzinokodzera kufamba paroad yamoti road witness. Vanofanirwa kunge vane maroad fitness dzemavehicles avo especially anosenga vanhu. Then secondly, tinokurudzirawo mapassengers kuti aone kuti mota dzavari kukwira idzo dzinokodzera kuvatakura singavaisi munjodzi.
Saka zvingaitwa sei kuti ava vanotakura vanhu navava vanohaiwa vatevedze vemutemo wekuti vanhu vasakuvara kana kusvira munzira zviri kuitika izvi?
Ipapo tinototarisira kune avo vanochengetedza mutemo repolisi kuti vakaona mota dzisingakodzeri dzakasenga vanhu, hazvinei kuti vanhu vechechi, kana mota isingakodzeri kufamba pamugwagwa ngaibviswe pamugwagwa. And tinotochema newo kuti polisi ngaiite, vanhu ngavaregedze polisi ichiita basa rayo. Ndozviya zvamunoona vanhu vanenge vachichema vachiti polisi yawanda pamugwagwa. Asi polisi ikabva ikatadza kuita enforcement, tinenge tava kuchema zvechiti kuiyo mota yapinda sei paroad.
VaClifford Govo vakafanobata chigaro chemukuru wesangano rinoongorora nezvenjodzi mumigwagwa reTraffic Safety Council vanga vachitaura parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Dare re High Court rapa mutongo wekuti vaimbo vemutevedzeri wameya weguta reBulawayo vaGift Banda vadzokere pachinzvimbo chavo. Mutoro wedu enautaura ichava anotipa nyaya iyi.
Justice Martin Makonese vapa mutongo uyu nhasi mangwanani. Vabanda vaive vambomiswa basa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevhi Kasukuere muna Gunyana wegore rapera. Vakazodzingwa basa mushure mekunge tribunal yaive yasarudzwa navakasukuere kuti iferefete nyaya iyi yavati vaive vabatwa nemhosva yavaipomerwa yekushandisa chinzvimbo chavo zvisiri pamutemo kuti vatenge imwe nzvimbo yokuvakira. Mushure mekudzingwa kwavo, vabanda vakakwira kudare repamusoro vachipikisa kudzingwa uku. Mumutongo wavo, Justice Makonese vati mushure mekuzeya nyaya iyi, vakaona kuti tribunal yakatadza pakuwana vabanda vaine mhosva sezvo zvaive pachena kuti hapana mutemo wavaive vachikora mukutenga kwavakaita nzvimbo yekuvakira iyi. Nekudaro Justice Makonese vati, vabanda vanofanirwa kudzorerwa pachinzvimbo chavo chekuvakanzura uye mutevedzeri wameya weguta reBulawayo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvekutongwa kwematunhu panyaya iyi. Gweta ravabhanda vakolwa ningwenya vaudza Studio 7 kuti vange vasati vaona magwaro emutongo uyu asi vati vari kubata denga nekufara nekuti vaiziva kuti vabhanda vaisave nemhosva kubvira pekutanga.
Tinofara zvikuru nechikumbiro chetu kuti chakabvuma neHigh Court because takataura zvokutanga kuti client yetu vabhanda vanga vasina kuparwa mhosva. Saka tinofara zvikuru. Hatisati taiona decision yacho yakapiwa neHigh Court but tiri kufara zvikuru.
Vangwenya vati pavanongowana magwaro emutongo uyu vachaasvitsa kukanzuro yeguta reBulawayo kuti vabhanda vadzokere pachinzvimbo chavo sezvataurwa nedare. Vatiwo vanotarisira kuti vabhanda vapiwe mari yose yavaifanirwa kuwana kubvira pavakamiswa basa kusvika pari zvino sezvataurwawo mumutongo uyu.
Tichazoendesa kuna deputy sheriff kuti aseve marespondent etu bana minister ana city kanziri zvokuti auye adzokere kubasa kwake. Tiri kutarisira kuti vapiwe maallowances avo nekanziri.
Mumwe mugari weMuvulawayo vaadmire kudita vati mutongo uyu unofadza nekuti matare aratidza kuti hatonge achitarisa kuti wabuda mbamani.
Matare anofanira kutonga without regard to political. Vasingarerekere kuti munhu unobva kumusangano upi vangotarisa magwaro avo nebumbiro remutemo. Nemtemi yemunyika. Saka zvinongofadza kuti ndo zvinokutariswa nematare izvozvo. Nekuti kana pakazenge pane chimiro chekuti matare akurerekera kurutirwe bato inenge yangova nyonga nyonga mukati menyika.
Asi mumwe mugari vati neshoko vati hazvishamise kuti hurumende inogona kuramba kutambira mutongo uyu.
Ni panyei ndinoona zvekuti zvakamboitika kugweru makanzelazi yako akambosuspendwa. Maikoti yakazoita zvayo badi hurumende yakatora nguva kuzvitambira. So I think zvinogona kungodini kutorawo time chinetsa kudaro.
Mutauriri webato reMDCT vaDouglas Monzora vauza Studio 7 parunhare kuti mutongo wanhasi unoratidza pachena zvinogarwa kutaurwa nevebato ravo kuti makanzura avo kunyanya mumaguta vanopomerwa mhosva dzemanyepo senzira yebato riri kutonga reZANU PF rekushungurudza vatsigiri vavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Mumwe mutori wenhau anonzi aro vano vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Manyere uyo ange ari pastendi yeMDCT arova mushure mekutora mufananidzo wemwe motokari yange ichidarika pastendi iyi ine number plate yange yakanyorwa kuti RG Mugabe. Vange vachityaira motokari iyi yerudzi rweChrysler iine ruvara rutsvuku vaEfraim Chizola vabva vaburuka motokari mavo ndokutanga kurova Manyere. Manyere audza Studio 7 kuti ange ari kutora mifananidzo yezvange zvichiitika pashow apo arowa.
Ndaona moto yange yakanyorwa kuti RG ndiri number plate. Saka zvemutapo wenhau ndatora picha ndichitaridza kuti ndikutora zvozvikitika mushoo but muri zvauti ati anonzi Zola abva mumanyisa moto yake ndaunditsika kwabva achindidzirika kuti ndobva kunyuza. Kune vamwe vakawanda vakatofa nenyaya idzidzi but munhu wati munhu weZANU PF ende vatoziva vakabudisa mamagadha avavo vakanzi freelance journalist vatimaZANU PF mumwe wacho akatopfekwa kiti zvakanzi Kenyas ndofukidze.
Chizola ange ave kuda kupinza manyere motokari make nechisimba asi azodzorwa nevamwe vake vange vakapfeka mbatya dzezano PF. Manyere abva asungwa nemapurisa uye hapana chikonzero change chapiwa kuti ainge ari kupomerwa mhosva yei. Zvichakadaro, mumwe mukuru mubazi revechidiki muMDCT mudunhu reHarare vaJeff Chaitezvi vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda vange vari kufarira zvinyorwa zvegwaro remitemo yeMDC kana kuti mapolicy documents. Vatiwo vange vachida kuva nhengo dzebato iri vange vari kupiwa makadhi pachena
500 chavachikuru chavari kuda imanifesto nemapolicy ndokunyanya zvavari kuda nemamembership cards.
Vachaitezvi vati mutungamiri webato ravo vamogenzvangirai vanotarisirwa kushanyira stand iyi mangwana. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotarisirwa kuvhura show zviri pamutemo mangwana. Mutevedzeri wemukuru weZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti show yegore rino yafamba zvakanaka chose kana zvichienzaniswa nedzimwe dzapfuura.
Kare maiti show ichipera taisa vanhu vane mabroom nemutsvairi wakuchera kuklina kuti mangwana inge yakachena, asi iko zvino kuti vangu vari kupfudzwa, hapana kapepa kwauri kuona, hapana kai yakachena zvekuti aiwa show iri kunakidza. Tozoti tisu kuma stands every day paunosvika pastend unoona yakachinja, iri kuita kunge yatotanga show musi iyoyo, zvichireva kuti vanhu vari kuratidzira zvinhu havasi kuneta. Vari kutiwo pavanenge vapedza show nhasi mangwana makusenisen wobva yogadzirisa gadzirisa kuti vanhu vasvike pakaita sei pakanaka.
VaCraig vati vanotarisira uwandu hwevanhu kukwira kutanga mangwana uye vatotanga kupa mubayiro kuvarimi vakakunda nhasi. Vakawana mubayiro yepamusoro ndivo vachapiwa mubayiro yavo navamugabe mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vagari vekumasvingo avari pakati pekuchema gamba renyika, ambuya Maud Muzenda vakurudzira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vayemure nekudzidzira tsika dzakanaka kubva kuna mbuya Muzenda, avo varumbidzwa nevazhinji munyika kuti vaiva mudzimai wemumwe wevatungamiriri venyika akazvininipisa. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi inouya apo vamwe vari kupomera amai Grace Mugabe mhosva yekukonzera kusawirirana mubato reZANU PF nemunyika. Mazuva apera amai Mugabe vakakonzerawo mutauro pasi rose apo vakarova umwe musikana Gabriela Angels kuSenton Johannesburg mushure mekumuona aine vana vavo vakomana muhotera. Vamwe vanoti izvi hazvi pechimiro nechiremerera kumudzimai wemutungamiriri wenyika. Vataura neStudio 7 vati vari kurwadziwa zvikuru nekurasikirwa nambuya Muzenda. Amai tarisai hungo vekwamucheke mumasvingo vanoti nyika yarasikirwa namai chaivo, uye vakurudzira mai Mugabe kuti vadzidze kubva kuvakuru ava.
Kutangira zvese tinoti tarasikirwa nenyaya yamai Muzenda. Mai Muzenda vanga vari role model kumadzimai, vanga vachibata munhu wese semunhu zvisinei kuti unobva kumapolitical parties akadini. Saka unhu hwamai Muzenda dehwaigonawo kuti hwatapukira hukaenda kuna mai Mugabe. Vakopawo zvinoitwa namadzimai echikuru zvingava zvinhu zvakanaka, nokuti zvinhu zvavari kutoita zviri kuti nyaya dzisasenyika.
Vamwe vazhinji vanoti mbuya Muzenda havana kuda kupindira nyaya dzezvematongero enyika apo murume wavo achiri mupenyu, vakaramba vari mai vakatsiga vachiyananisa nekupanga mazano kuvana nevatungamiriri venyika. Mutauriri weNational People's Party kana kuti NPP vaJefferson Chitando vakurudzira madzimai evatungamiriri vasara kuti vazininipise sambuya Muzenda.
Mai Maud Muzenda tinovaziva vari mai vakanga vari mai vakatsiga, mai vakanga vakazvininipisa, mai vakanga vachichengeta nherera, mai vakanga vachitarisa kana mukaenda pachikoro chemupanda wana munondowana vana vazhinji zvikuru vakabvapo vakapinzwa namai Muzenda. Saka izvizvi zvinoratidza kuti mai Muzenda mukatarisa pavana vavo vese vavanavo vakasara vachivarera vachivachengeta vaMuzenda vari panguva yokurwira kuti itwa nerusununguko. Izvi iwo utaona rusununguko mai Muzenda havana kuda kuenda kumberi, vakaramba vakabvira somudzimai akatsiga.
Rambisai Mugova anoti mbuya Muzenda ndeumwe wemadzimai evatungamiriri vakare vashoma vange vasara vaiva vakatsiga vachiyananisa vamwe sevashakabhu amai Sale Mugabe mudzimai wekutanga wemutungamiriri wenyika pamwe nambuya Mafuyana mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoshua Ngomo.
Mai Muzenda ndimai vakazvarwa vakava mai vakatibereka vakava mai vane dzidziso. Tinoti mai tarasikirwa negamba guru nekuti tinovaverenga ivo nana Sali Mugabe nana mai Chinamano doma dzimai anga achiratidza unhu.
Mbuya Muzenda vachimwari mapato izvo matongerwo enyika akasiyana siyana. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vakatobata maoko kumba kwaMuzenda kuHarare. Apo mutungamiri weNPP amaJoyce Mujuru vakavarumbidza vachitsika dzavo dzanga dzakanaka. Studio 7 haina kukwanisa kubata amai Mugabe kuti vatipewo maonero avo papfungwa dzevanhu vemasvingo. Kurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vasidzi nzekeramai vaudza mhuri yekwaMuzenda kuti Politburo yebato iri yati vaitwe gamba renyika uye vachiri kuradzikwa kumarinda eHeroes Academy yomugovera. Takamira Studio 7 kumasvingo, tini Gandhi Maramba.
Nezuro zvinonzi pakaita mhirizhonga paArnold Farm kana kuti pamanzou kumazowe, pakati pevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF nevagari vepapurazi iri. Vatsigiri veZANU PF ava vanonzi vaida kuti vagari ava vabve papurazi iri kuitira kuti amai Grace Mugabe vanove mudzimai vemutungamiri wenyika vawedzere purazi ravo. Gavhuna wedunhu reMashonaland Land Central vaMartin Dina vakaudza Studio 7 kuti amai Mugabe vakapiwa purazi iri kuti vachengetere mhuka. Asi Mataredzi Mosva akamisa amai Mugabe nemapurisa kubvisa vagari vari papurazi iri pasina kwekuvaendesa sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Mapurisa akamboputsira vanhu ava dzimba dzavo vasati vamiswa nedare. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu nhasi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori wesangano reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube.
Wangu pakati kurwisana nezviro pari zvino nhasi kwa wakanyarara because nhasi havana kupinda.
Aikurwisa apa ndiani?
Apa tichaziva kuti exactly ndevana because imilisha iri kugara mucompound. Tino tiri kufungidzira kuti mayouth eZANU PF.
Saka makakwanisa here kuti munge muchimhangara nyaya yenyu kumapurisa?
Hongu takaenda kunomhangara kunyaya yedu kumapurisa asi mapurisa vaka vese vaingoona kurirana nyoka menyu vachiti kwanzi tiri kumirira shefu wangu yati ndiri kumirira shefu wangu saka hapana chakazobuda kubva kumapurisa.
Pane vakakuvara here mukurwisana uku?
Hapana vakakuvara because takazovakurira nekuwanda kwedu vakakurumidza kutiza.
Saka vaikuudzai kuti kudii pavaikurwisa apa?
Tivaiti muchiri kuitei budai mupurazi raamai Mugabe.
Makwanisa here kuti munge muchinotaura nemagweta enyu nenyaya iyi?
Hongu izvo ndio kwatiri kuenda kumagweta edu tine appointment ya 4 o'clock kuti tiene kuti tinoita sei plus ive Zimbabwe Human Rights Commission vane report yavatipa nhasi nemamiri akaita zvinhu zvacho.
Vanga vachiti kudii mugwaro ravako pairi?
Igwaro ravatipa vari kuti ivo tofanira kugara ipapo kusvika tawanawo kugara because semanyepo anga achitaurwa naMartin Dina wokuti takapiwa minda manyepo because hapana kwatakambopiwa minda.
Asi mukapiwa kumwe kwekugara makasununguka here kuti munge muchitama?
Takasununguka zvakanyanyisa nokuti isu zvatiri kuda minda chete hapana chimwe chatiri kuda.
Patakapedzisira kutaura nemi amusingakwanisi kuvaka dzimba dzekuti mugare zvinhu zvamira sei zvinezvi?
Hapana chatasata chavaka tiri kugara panze kusvika pari zvino.
Manheru munorara sei manje kana musina dzimba?
Tinongorara panze ipapo tongowanza magumbezi hapana zvokuita because ma-non-governmental organization vese vari kutsva kupinda kuti vatibatsire because kune vanga vachida kutibatsira IOM but vari kutsvawo kuti vapinde mukati kuti vatibatsire.
Ari kuvarambidza kuti vakubatsirei ndiani apa, mapurisa kana kuti?
Ndingati mapurisa ari mbapoisa mabhomu gedhi.
Pane mapurisa mangani?
Mapurisa bhomu gedhi rokutanga rine mapurisa maviri, rechituru rine mapurisa maviri, vese vane vakapakatira fupi.
Munyori wesangano reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube vari parunhare kumanzou na Blessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komisheni iri kutungamirwa nevaimbove munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan nhasi yati nyika yeMyanmar inofanirwa kunyevenutsa mitemo ine chekuita nekuve chizvarwa uye kumisa kushungurudzwa kwevanhu senzira yekuudzana yekuunza nayo runyararo mudunhu reRakhine. Vakuru vakati chikomo chiremera chevari kure vari pedyo vachitamba nacho. Dudzi rechireve ichi inenge yave kubuda sechokwadi pamubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance uyo uri kuonekwa nevamwe vari kunze senzira chete yekubvisa nayo utongi weZANU PF. Asi izvi zvinonzi handizvo zviri kuonekwa nevamwe vari mumapato akapinda mubatanidzwa uyu. Avo vari kubuda pachena vachishoropodza mubatanidzwa uyu vachiti havaoni uchibudirira kubvisa bato riri kutonga. Dzimwe nhengo muMDCT dzinonzi dziri kuramba kuti paumbwe mubatanidzwa nemamwe mapato dzichiti mapato aya haana chaanounza kumubatanidzwa uyu kunze kwekutokohwa paasina kurima. Izvi zvinonzi zviri kuitikawo kumamwe mapato akaita sePeople's Democratic Party inotungamirwa navatenda ebiti pamwe chete neMDC inotungamirwa namushinafundo Welshman Ncube. Uko dzimwe nhengo zvikuru dziri muutungamiri dzinonzi dziri kuitawo batamurefu batamupfupi dzichiramba nyaya yemubatanidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDC inotungamirwa naWelshman Ncube vakurawo nechihwai pamwe nevanongorora zvematengerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachiwai kuti vanoti kudii nemapisha-pisha atinonzwa ari kusimuka mumapato ari muMDC Alliance.
Handiti kutaura hangu ndakamirira Alliance ini ndiri mumwe wemapato. Ndakamirira bato riri muAlliance iyoyi reMDC. Saka nokudaro isuwo tiri kudarira zvinhu zvataurwa nevanenge vataura ruzhinji rwevanhu patakabva kusarudzo kumashure. Takanzi zvakangonakira kuti muite mubata pamwe, mubatirane pamwe chete, mukwanise kubvisa varipo ava. Asi maziso togona kunge tichiona zvakasiyana. Isu mumaziso edu takaona kuti chinhu chakanaka, uye tiri kudavira kumashoko evana veZimbabwe kuti tiise pfungwa pamwe chete tigorwisa hurumende yeZANU PF yadai kutitambudza. Ende kana munhu ukange usiri mutunhu tirega kuti chakashata. Saka toda kungotaura na kuti zvakaitei kuita mushandira pamwe. Kana takakanganisa tichiudzaika patakakanganisa pacho, nokuti varume vakuru vakaita sesu isu tiri kudavira shoko rakabva kuvanhu.
Vachiri mumhanzu, tichiona mapisha-pisha ari kubuda mumapato ari mubatanidzwa, munoona vachibudirira here nerwendo irwo?
Hazvigoni kuti vabudirire. Chokutanga pamapato ose avo manomwe iyawo, zvazvinoreva ndezvekuti hapana rinonzi bato pamapato avo manomwe iyawo. Nokuti ukaona vanhu vanomwe vungana vachida kukutsira bato rimwe chete, izvozvo chete zvongoreva kuti haiwa havari kuita havo matope. Vakatomborwisana pachavo voga kuti isi tonzi MDC ani, ivo rusara vonzi MDC ani. Izvo zvinongoratidza kuti hakuna kunge vanhu vanga vakaita pfungwa pamwe chete vachiti ivo vanoda kubvisa ZANU PF. ZANU PF ina mapolicies anoita kuti vana veZimbabwe vabudirire.
Vachiwai pindurai tinzwe.
Ndatoshamisikawo, handina kuziva kuti mazi vane mavonero akadaro kuti vachiri kufunga kuti dombo rinobuda mvura. Kana pamakore makumi matatu namanomwe vamugabe vakatadza kugadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe, hatitarisiri kuti pazuva ranhasi vangabuda namasaramusi vakagadzirisa upenyu hweZimbabwe. Nokudaro toshamisika kana vanhu vari kuZANU PF uko vachidongorera poto dzevamwe, nokuti isu toti kochenyu chiko pahuku yomweni. Madiko kurega nguri mati wedzerai munyu, haina kutukira, mvura ishoma, chidzai toshandirai. Tazvinzwa, kochenyu chavachizi, kochiregai katibike ribve, todya nemi musashira kutarira kumashure. Nyaya iri pano ndeyekuti mapolicies Zimbabwe inoda kuvakwa pasa.
Vachiri mumhanzi, mushandira pamwe uri kutaurwa uyu uri kuitwawo mune dzimwe nyika uchibudirira. Chii chinoita kuti mufunge kuti muZimbabwe hauzobudirira?
Hakuna zvinhu zvakamboita saizvozvo. Saka wisdom yavanhu vakare kare vakataura kuti mbeva zhinji hadzicheri mwena unoenda kure, ndo zvazvinongoreva chete chete. Tingada kupidigura tigodii kudini, asi mbeva zhinji hadzicheri mwena unoenda kure.
Vacho hai
ndongoshayiwa kuti ko vaita sezve mhazi yavo, nokuti isu tiri kuti mapolicies avari kutaura nepane unemployment rate munyika neumbavha hwavapo, ivo vari ngoti kwai zvakangonaka zvakanaka muZimbabwe mapolicies ticharohwa. Isu hatigoni kundoba semabiro anoita ZANU PF. Isu tiri kuti tiri kuda kuvaka nyika ino, ivo vachiri mumhanzo avo mhazi yavo. tirikuti kana vane njere dzavanoda ndavachiuya nadzo
vachiri manzi mapato ose ari munyika anenge angowe nezvipoka zvipoka kunetsana kwamuri kuona kuri kuma alliance ndokurivitika muzano PF tipeiwo pfungwa dzenyu
ivo ndozvavanofunga kuti ndozviri kuitika saka muchingonzwa kuchinzi kunongori neparty inonzi ZANU PF chete chete hazvitombozofi zvakaita kuti tingazoparadzaniswa noumwe munhu uyu anoda kutoparadzanisa vanhu anenge achingodzingwa
vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumhanzu manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDC inotungamirwa naprofesa Wolfman Ncube vakurawo nechihwai vaviri ava vanga vari parunare muHarare nestudio 7. Munhau dzemitambo tombotarisa zvabuda mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League watambwa nhasi. Chikwata cheDynamos chadambura chikwata cheHaumine 6-0 kuBaba Field Stadium kuvulawayo. Musakanganwa wachirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nhasi apo tine chitarisa nyaya yemhirizhonga iri kuitika papurazi remanzou kumazowe iro ragara riine makakatanwa pakati pemhuri dzakaritora muna 2000 naamai Grace Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumirawo mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
When I see you, when I see you, I get so shy. Bona, cook. Moyo wangu no reketa, unoda kukupepeta. Love yaku no fepeta, sakandoda kukuchengeta. Every day no nisekeza, suarangu no chegeza. Nyangwe ziga ni vengeza, ndiwe wacha no nipengeza. Wasan domba sana mina nawe mele tandane oh but last day mina nawe sibe lengane oh baby when I see you know it's a benge benge if I could only feel you in on the kenge kenge moyo wangu no ita matutucha pese ni nondwa kukuda I've been looking for you you are so beautiful love me with an amazing love me I want you to be my lovey way 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 you are so beautiful love me with an amazing love me every man just wants you but I'm the man he should run to they be just testing you want to but yeah bagufaga bantu you make me feel like I can't you so I'll be your moon and your sun too the one I give all of my heart to a doctor and maybe a son too yeah one sun don't pass on
Kambo penge penge kubva kune chikomana Titan vakawanda vanochiziva nekambo mukoko sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu gumi nemumwe vanofa vamwe zana negumi nevapfumbamwe vachikuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechi yeThe True Apostolic Mission yaita njodzi kukamativi. Politburo yeZANU PF inoita Maimoudi Muzenda gamba renyika uye vave kutarisirwa kuradzikwa nemusi wemugovera kumarinda yeHeroes Acre muHarare. Mumwe mutori wenhau anorohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange minesi zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Chris Gandhi nantungamiri Nkomo.